vachitaura nevatori venhau muchiitiko chapindwawo nevashandi vakuru kubva kumizinda yenyika dzinosanganisira European Union vaimbove nhengo dzeCCC pamwe nenhengo dzeJobScholar Solidarity Movement. VaScholar vazivisawo kuti vave kuparura urongwa hunopa mukana kune vachadomwa kubva mumapoka akasiyana-siyana kuti vapinde mune varizhinji vachinzwa pfungwa dzavo pane remangwana renyika kana kuti Democratic Consultative Convention, vachiti veruzhinji ndivo vachazosarudza vachatungamira.
The consultative process will involve all important constituent bodies. That is the general masses of our people, labor, students, traditional leaders, churches, civic society, our business persons, professionals, resident associations.
Chirongwa ichi chichaitwa nezvikwata zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mapoka anomirira vashandi, madzishe, vana vezvikoro zvedzidzo yepamusoro, vedzisvondo, vari mumabhizimusi, varimi, masangano enharaunda, vakaremara nevamwe veruzhinji.
VaScholar vashorawo kusungwa kwavakaitwa vachiti kwakavasimbisa kuti varambe vachirwira kodzero dzevana veZimbabwe pamwe nebudiriro.
This experience that I went through during almost 2 years in prison hardened me, ladies and gentlemen. There is nothing that will be thrown at me that will either shake or frighten me.
Kusungwa kwandakaitwa kwenguva ingangosvika makore maviri kwakatondisimbisa zvekuti hapana chandichatya.
VaScholar vakapedza gore nemwedzi mupfumbamwe vari mujeri rechikurubhi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana uye vachinyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vashorawo ZANU-PF vachiti ndiyo iri kukanganisa mashandiro emasangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu munyika. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa munyika reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vapembedza danho ratorwa navaScholar iri vachiti rakanaka chose.
Zvino zvinotaridza chose kuti pakuda pfungwa tsva dzakaita seizvodzi kuti vanhu vakavhunzwa kuti todii, tiite mumwe munoti chiuya uyo mubatanidzwawo kuti kana kuine nhimbe kana humwe yavanhu sezvaachingoitwa uku. Kuzvinokuva kuchionekwa kuti kune mapoka anenge achimiririra kodzero dzavanhu pakurwira utongi hwechekerere.
Asi vaimbove mutevedzeri wemutauriri weCCC vaFelix Magalela Mafa vanoti zviri kuitwa navaScholar havaoni zvichibudirira.
Hama dzangu, tine urombo zvikurusa kuti gamba ratanga tinaro since 1999 vaJobScholar vapanduka. Tinowanzogratisi.
Mushandi mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vayambira vaScholar vachiti vasazozvipinza muna Taisireva vachiti nyika yeZimbabwe inyika inoremekedza mutemo.
Tinongo kurudzira vaScholar kuti vasaite zvinhu zvinoita kuti vadzokere kutirongo kwavanga vari mazuva anofuura mashoma, nekuti muno muZimbabwe hurumende nevanotungamira zvinosvaka muvanhu.
VaScholar vanoti vasungwa kanodarika 60 mumakore 52 adarika, zvavanoti zvinoratidza kuti vari kumbunyikidzwa uye vakambopambwa vakaitwa kafira mberi. Mavhiki maviri adarika vakabatwa nemhosva mbiri yekupesvedzera mhirizhonga neyekufambisa mashoko ekunyepa. Asi vanoti vari kupikisa mutongo iyi. VaScholar vakamboumba bato rinonzi MDC 99 mushure mekutadza kuwirirana namushakabvu Morgan Tsvangirai vakazobatana navo muna 2014. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.